Kana vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, amai Kamala Harris vakabudirira kuita nhoroondo yekuve mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wenyika musarudzo dziriko mwedzi uno wambudzi murume wavo vaDoug Emhoff. Vanenge vapindawo munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika wekutanga munhoroondo kana kuti First Gentleman. Kanenge kave kepiri kune vaimbo vegweta mukupinda munhoroondo zvichitevera kupedza kwavo makore mana vari murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga kana kuti Second Gentleman. Mutoro wenhau weVOA Dora Mekwa anotipa nyaya inotevera iyo ndinokuverengerai. VaDoug Emhoff vapedza makore angada kusvika kumana vari mupembedzi mukuru wemudzimai wavo amai Kamala Harris.
I love you so much. I'm so proud of how you're stepping up for all of us.
Ndinokuda zvakanyanya, ndinodada newe uye nedanho ravakatora rekutitungamira tose.
Iri basa rinotarisirwa nevaive gweta ava kuti vacharamba vachiita kana amai Kamala Harris vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika uye vaEmhoff vachipinda munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika ari pachigaro wekutanga.
I'm going to approach it the same way. Where can I be most useful to her as her husband, support her? Love her, as always, and but be there for her. But also, how can I help her as president, help the administration, help the American people, being the first, and what issues can I really drive?
Ndirofanira kumubatsira zvakasimba semurume wake, kumutsigira, kumuda semazuva ose, nekuvepo nguva dzose. Asi, nekutiwo ndingamubatsire sei semutungamiri wenyika, kubatsira utungamiri, kubatsira vanhu veAmerica. Kuvewe kutanga nekuti ndezvipi zvimwe zvandingaendese mberi.
VaEmhoff vakaroora amai Harris muna 2014 mushure mekuronga kusangana vasati vamboonana kana kuti blind date. Apo mukurumbira mune zvematongerwo enyika wemudzimai wavo vaikura, vaEmhoff vakabuda pachena vachitora chidanho chekutsigira mudzimai wavo. Amai Kelly Dittmer vanotungamira sangano reCenter for American Women and Politics paRutgers University. Amai Dittmer vanoti,
he's kind of made it clear like I'm not above these support roles and I don't want anybody to think that just because I'm a man I can't play in these surrogate and support roles.
Vakajekesa pachena sekuti handisi pamusoro pemabasa ose ekutsigira aya. Uye handidi kuti mumwe munhu afunge kuti nekuti ndiri munhurume handikwanise kuitawo mabasa ekutsigirai.
VaEmhoff vakasiya basa ravo reugweta vakatanga kudzidzisa paGeorgetown University, apo amai Harris vakave mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vanoti mudzimai vavo akavasunda kuti vatore basa rekuve murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika iri nemaonero avo.
Being the first guy doing this, let's talk about gender issues. So I talked a lot about gender equity, pay equity, family leave, child care.
Sezvo ndiri murume wekutanga kuita izvi, ngatitaure panyaya dzekuenzaniswa kwemikana. Ndakataura zvakanyanya pamusoro pekuenzaniswa kwemikana, kuenzaniswa kwemihoro, zororo remhuri nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana.
MuAmerica vanokadzi ndovanga vagara vari madzimai eve zvematongerwo enyika vepamusoro, avo vanga vari vanhurume nguva dzose. Asi vaEmhoff vanonzi naamai Anita McBride vekuAmerican University varatidza kuti vanokwanisa kuchinja.
Talks about their family life, says up front, I'm here to support, my important, most important job is here to support the vice president.
Vanotaura nezveupenyu hwemhuri yavo zviri pachena kuti ndiri pano kushanda, basa rangu rakakoshesesa nderi kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Semurume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaEmhoff vanove muJuta vakatungamirawo hurongwa hwekurwisana neruvengo rwevechiJuta vachibatsirana nehurumende yavaBiden. Madzimai evatungamiri venyika agara anotarisa mabasa ekutandadza akaita sekuona nezveurongwa hwemabiko ehurumende nekutambira zvishongo zvinoshandiswa kuWhite House munguva dzezororo reKisimusi. Amai Anita McBride vanoti,
we are looking at the food and the flowers and the China. Will that be something that he wants to do? Maybe yes, maybe not.
Unotarisa nyaya dzechikafu nemaruva nezvekushandisa zvakaita sendiro China. Zvingave zvimwe zvezvinhu zvavanoda kuita here? Vanogona kuzvida kana kuti vanogona kusazvida.
Semutungamiri wesangano reSenate Spouses Organization, vaEmhoff varatidza kare kuti vakazvipira kutambira tsika yagara iripo iyi.
There's some lunches, there's an event at the vice president's residence, so I just made sure that I participated in those traditional events, and as first gentleman, there's certain traditions that I fully expect that I will faithfully uphold.
Kune mamwe mabiko anoitwa kumuzinda wemutedzeri wemutungamiri wenyika. Saka ndakatora danho rekuti ndinofanira kubatsira kuendesa mberi tsika yemurume kana mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika. Pane tsika dzakawanda dzandinotarisira kuti ndichazadzikisa.
Madzimai vatungamiri wenyika vanowanzogovera pachena kuSmithsonian Museum muWashington zvipfeko zvavo zvavanenge vakapfeka pazuva ratorwa kwemhiko. Zvasara kuonekwa kana sutu yemunhurume ichinge ichivewo zvimwe zvezvipfeko zviri ikoko. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Dora Mekwa ari muWashington yandakuverengerai.